ndinofunga kuti nhau yemasanctions ikuramba ichishandiswa seexcuse yemapoor priorities nepoor governance nekusarongeka kwehurumende. Sezvatangoona mumapepanhau, pakaitwa COVID maorganization akaita sana WHO, UN neamwe makampani vakaisa mari muZimbabwe yekubatsira towards kuti tibatsirikane panhau dzeCOVID. Asi tinoona kuti nyaya dzecorruption ndo dzakaita kuti mari iyoyo isashande zvayaifanira kushanda. Public knowledge kuti aimbova health minister akatodzingirwa nyaya idzodzo dzecorruption, asi hapana akasungwa. Saka isiona sokuti maexcuses ekungopomera masanction, but nyaya iripo nyaya yekusarongeka nenyaya yecorruption ndo yekuita kuti even COVID yacho tisadile nayo zvakanaka, even zvipatara zvedu zvisashande.
Kana tingatarisa zvirango zvacho izvi, zvingabata nyaya dzezveutano sei muZimbabwe?
Ini zvinondinetsa kunzwisisa because panotaurwa embassy ema western countries acho anenge achitaura kuti aiwa izvi zvirango izvi zviri pama individuals ezanu PF, ndovasingagoni kutravela, ndovasingakwanisi kudila kuti makambani ava adilire nema western countries, uye ami yedu haikwanisi kutengeserwa futi kubva kuma western countries. Asi pakunouya kuhealth, tinoona futi kuti ma western countries acho through ma different NGOs vakusupporta health yemuZimbabwe to the tune of millions per year. Vane maprograms aanoita direct funding, but on government side haisi kuprioritiza health. Then voturn around vobva vada kublama masanctions, which doesn't make much sense to me.
Imimi sana chiremba muZimbabwe, masanctions ari kutaurwa aya akambovhiringawo here mashandiro amunoita muzvipatara kana kuti mumasenjari mana chiremba?
Chinotovhiringa kushanda kwemahospital nemashandiro edu sana chiremba kushayikwa kwezvunhu, ende nguva nenguva vana chiremba vanotomboita mastrike, vanotomboita mameeting even at the highest levels vachitaura kuti muzvipatara umu hamuna zvekushandisa. Tobva panyaya yezvekushandisa koya nyaya yemasalari yave nenguva even masalari acho asina kukwana. Vanoti orit vanoda enda kubasa kwacho kuti vanobatsira vanhu, zvekushandisa zvacho hakuna nekuti hurumende haisi kuprioritiza kutenga zvinhu izvozvo. Chavanoda maybe kutenga mota, votengera marange rover kune mashefu ekuhealth services board, asi muchipatara hamuna mabandage, hamuna betadine. Saka kuzoti imimo kublema masanctions asi mukukwanisa kutengerana marange rover hazvimeki sense.